chokwadi vakange miri takasangana nezuro pano pamurehwa tiri maMP ose anga akamirira TCC emasional and east province tikaita chisungo chekuti isu sevatungamiriri vevanhu vakanga vari maMPs eTCC ose hatina chatisaita chine chekuita nechetCC takazvibvisa pane zvose zvine chekuita seTCC tikateerera mutungamiriri wedu vamesenjanisa sekutaura kwavakaita vachisiyana neTCC pavakaresaina kuve mutungamiriri weTCC isu tinobhiliva his leadership tinoteera vachiamisa semutungamiriri wedu saka isu tsemasana neeast takaita chisungo maMPs ose zvekuti hatisimiri chekuita chinonzitCC.
Chii chakasvitsa kuti munge muchitora danho iri? Nokuti takanzwawo chikonzero chakapiwa navachamisa vachibuda vakazvibudira mubato iri pache zvavo.
Takaita danho iri ndechekuti isu tinoteera vachamisa semutungamiriri wedu saka maridzi dzakapiwa navachamisa dzevatakaongorora tikaona zvakakodzera kuti isu titeere mutungamiriri wedu bhoze mutungamiriri haana kubuda muTCC nekuda akabuda nezvikonzero zvinobatirawo isu sevatungamiriri. Pati yedu yeTCC yatanga takamira nayo tikaona kuti ipati yakahaijikwa.
Musati matora danho iroro ramakatora rekuti mazivisa kuti mabuda mubato reTCC makagarawo here pasi nevanhu vamunomirira mumatunhu menyu mukasunga chisungo chimwe chete chekuti mubude mubato iri?
Hongu takagara vajonga kanemi musi yekutanga chaivo vakatara vachamisa kuti vasiyana neTCC havasiyi nechekuita nezveTCC takatogara pasi isu semurevanoti kuno takagara pasi nemutungamiriri wose makandela ose nevanhu vose vakanga vaitevera TCC takagara pasi tikaonesana tikabuda muchisungo ichocho chekuti isusu semurevanoti constituent hatisimiri nechekuita nechimwe chinonzi TCC kubva kuregalia kubva kumaslogans kubva kune zvose zvine chekuita nechinonzi TCC zvinomwa zvinekuti zvakaitwawo nevatungamiriri vari kumaconstituency ose akasiyana ari muno mumashona east.